mutongo wedare repamusoro vapisirai kuenda vatura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiriri wepeople's democratic party PDP vatendai BT pamwe nemutauriri webato iri vajacob mafume izwi kwemusi wa30 mwedzino usati wadarika vaBT navamafume vakaenda kudare repamusoro vachida kuti komisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC ise pajekerere nyaya yekutengwa kwebepa richagadziriswa mapepa ekuvhotesa pamwe neinki ichanyikwa zvigunwe nevanhu vanenge vavhota mutsarudzo dzemwedzi unouya gweta ravabiti navamakume panyaya iyi vajeremaya bhamu vaudza dare kuti nyaya iyi inofanira kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakatotara zuva resarudzo uye vachakwikwidza musarudzo idzi vachitarisirwa kusvitsa mazita avo kudare rinotambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi renomination court mangwana mumapepa ari pamberi pedare vabiti navamapfume vanoti kutengwa kubepa richagadziriswa mapepa ekuvhotesa kunofanira kuitwa zviri pachena kuitira kuti makambani ose anokwanisa kutengesera ZEC bepa iri awane mukana wakaenzana uye zvinhu zvichiitwa zviri pachena kwete zvakaitwa neZEC kuti yakangofuma yave kutaura kuti bepa iri richabva kune imwe kambani iri kusouth africa yaisiri kubudira veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika pachena gweta reZEC vachawanda kane ngoni vabvuma kuti nyaya iyi inzwikwe nechimbi chimbi pasina kupikisana navabhamu vabhamu vatsinhira zvatirwa nedare
munyaya yevabiti dare rabvumirana nesu zvakare ZEC yabvumirana nesu kuti inyaya inofanira kuitwa nechimbi chimbi saka pagurwa zvirango nedare kuti nyaya iyi ipinde mukoti inzwikwe itongwe musi wa30 juni usati wasvika
zvichakadai mapato mazhinji ari kuda kukwikwidzwa mutsarudzo dzegore rino aswera achimhanyamhanya kuti aendese mapepa avo kunomination court iyo ichagara mangwana mumatunhu ose emunyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.